Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 9 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yasimuka nhasi mangwanani yakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara kumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvikuru zvauri kuvabatsira nazvo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chikwata chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chichitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi chasimuka kubva munyika nhasi mangwanani chakananga kuSingapore kunotora mutumbi wava Mugabe uyo unotarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutumbi wava Mugabe uchabva waendeswa kumusha kwavo kwazvimba nechitatu chakare uchizoendeswa kunhandara yeRufaro muHarare nemusi wechina pamwe nemusi wechishanu uko uchaonekana nevana veZimbabwe kwemazuva maviri aya uchizoendeswa zvakare kunhandara yeNational Sports Stadium nemugovera uko kuchapiwa mukana vemizinda yedzimwe nyika pamwe nevana veZimbabwe kuonekana zvakare navaMugabe. Panyaya yekuti vachavigwa kupi, amai Mutsvangwa vati pane chikwata chiri kushanda chiri kutarisa nezveurongwa ihwohwo uye vati vanenge vachizotizivisa mukufamba kwenguva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Kembo Mohadi kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi wa former president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa wakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya kuti ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita kuti pay their last respects. Burial will be on Sunday, inenge yavepo Sunday musi wa15.
Vanenge vachiradzikwa kupi, honorable minister?
Urongwa huzhinji tange tichizokupai nekuti pane komiti iri kugara pasi together ne munhu wese anokodzera kugara naye taura nekukoshera kwa baba vedu saka urongwa ihwo ndichidzoka kwamuri nawo
tiri kunzwawo mune mamwe mapoka enhau richinzi mhuri yekwawa Mugabe iri kugunun'una ichiti haidi kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vange vachitungamira urongwa hwekushaya kwawa Mugabe zvakamirawo sei
handizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo inini handina zvandati ndapiwa sokukuudzai kwandaita kuti pane komiti yakagara izvozvi iri kutarisa basa iroro rese kuti richafamba sei kana vachinge vachindipa information ndinodzoka kwamuri ndichikupai asi zvandakuudzai ndezveurongwa hwaapo ihwohwo huri kuuya ndinoramba ndichingopa maupdate
vamugabe vanga vachiri nhengo yebato rezanup f here honorable
mungataure zvamungataure vamugabe ndiwo founding father wenyika ino isu vamwe vakaenda kuhondo ndo vataitoti baba takaenda tiri vana vadiki zvikuru hatigoni kunyora history yenyika ino yekuuya kweindependence yenyika yezimbabwe zvisina vamugabe mukati upenyu hwavo hwese hwakashandira nyika ino kuti isununguke zvatinotarisa zvikuru ndezvawakatiitira zvakanaka zviriso zvikuru mhuri yezimbabwe inoziva kwayakabva inoziva kuti zvanga zvakaoma sei naizvozvo tikatarisa kana kutungamirira kwawakaita kuti tiwane kuwana minda yedu yaive iriyo yatakaendera kuhondo ibasa guru naizvozvo mhuri yezimbabwe inorumbidza Comrade Robert Mugabe
vanga vari gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7 Marvelous Mutsvanga nyauye westudio 7 abatawo vaimborwe murwiri wehondo yerusununguko uye vakashandawo navamugabe kwenguva yakareba amai Margaret Dongo kuti tinzwewo pfungwa dzavo
hapana zvatati taakuziva isusu tine takangomirira kuzwa kuti hurumende isati neurongwa hwuchaitwa panyaya yekuti vavigiwe gurukota mukuru wanga ari wenyika for 37 years uyezve isusuwo sevanhu vakambosenzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aitawo zvaanga akuita anga ari munhu aivandudza nyika munhu aisenza munhu anga akasimba anga achi yatakanga takataurirana kuhondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa nekuti utoda kubvisa urombo muvanhu vatema toda kudzidzo yevanhu vatema zvipatara zvese mayunivhesiti yakaitwa dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti o tauya nemunhu wenyu tiuyai muonekane naye izvo zvino creator inonzi muchirungu unit
panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei
vamugabe medzisiyo yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende pahiros eka saka nyaya ichanetsa ndeyekuti ndabaning stole ndiye one of the founder members and vamugabe vanga vari secretary general vamugabe ndiwo purezidendi wekutanga munyika yezimbabwe asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana ndabaning stole ndabaning stole haasi paheros eka ndabaning stole ari kwachako asi ndabaning stole nzvimbo yake inofanira kunga iri apa pamusana pemutemo wakanga waiswa namugabe handisi kuziva kuti vakuru havachazvibasa se vachava principled here vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaita
totarira kuti vakashayikira kunze kwenyika izvi zvine chirevo here
kushayikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza vamugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iyi anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika asingaunzwe waamutumbi aamukago vaifanirwa kunga vakaunzwa vachionana nevanhu vavo vari muno munyika vachionanawo nevatungamiriri vavo vachionawo zviri kuita vatungamiriri vatsva vapo vachionawo zvavakakanganisa vachibvumawo kuti ndakakanganisa chokwadi ingadai vanga vari muno vachipa advice
toona kuti pane mutauro wekuti ivo vaida kuti vavigwe kwazvimba kwete kuhirozi munoona sei ipapo
hazvina kuipa ivo vari kuziya kuti nei vakataura kuti ndoda kuvigwa kwazvimba saka kana vakatodaro vangavaite zvizvido zvavo nekuti vari kuziva kuti mutemo wavakaisa ivo havana kuuteedzera Saka vari kuziya vega kuti mutemo wandakaita wekuti anenge apanduka haende pairoseka vari kuziya ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvinda.
Vanga vari amai Margaret Dongo vanove vakashanda navamugabe kwenguva yakareba muhurukuro yavaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara mumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvauri kubatsira nazvo. Mutoro wedu Naomo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakange uri wekuda kuedza kukurudzira mhuri yeSouth Africa kuti imire mhirizhonga yekurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kupaza vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvitoro zvavo, asi vanhu vakatanga parara vachiita ruzha vachishoropodza zvaitaurwa navabutelezi vachiti zvakange zvisina musoro. Vanhu vainge vauya pamusangano uyu vakange vakatakura zvombo zvinokuvadza zvakaita sematemo, mapanga netsvimbo, izvo vakazoshandisa kupaza zvitoro pamwe kuchikidzira vose vanobva kunyika dzekunze. Mapurisa anoti vanhu 16 vakasungwa nezuro mushure memhirizhonga iyi. Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inopfuura 200 inogara muSouth Africa inoti mhirizhonga iyi yave kuvagarisa senherera munyika umu nekuda kwekushungurudzwa pamwe nekupisirwa dzimba nemidziyo yavo. Zvizvarwa izvi izvo zvave kuchengetwa nemapurisa mumakamba zviri kupomera muzinda weZimbabwe uri munyika iyi sa yekuvaregerera sezvo vasisina zvekudya zvekupfeka kana pekugara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara pane imwe yemakambaya inonzi Tsoro muzvare Brenda Mverechena vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu vakawanda havachazivi kuti voita sei.
So far tiri kurara zvedu pasi magumbeze tingori ne11 vamwe vakashota vana kumawana madonors ari kuuya asi zvinhu zvacho hatizvipiwe. Chikafu chiripo asi hatipiwe, vanonoka kubika, vanotigadha kusvika kuma9 vanobva vaenda.
Muzvare Mverechena vakakumbira veruzhinji pamwe nevemuzinda weZimbabwe kuti vavabatsire nezvipfeko zvekudya, magumbeze, pekugara nemari yekudzokeresa kumusha uyewo nekuti vawane magwaro avo akatsva pakapiswa dzimba dzavo.
Madocuments edu ese akapiswa, saka tinokumbirawo kuti dai taitirwo feza yekuti madocuments edu tawana uyezve tawana pekugara nezvekudya.
Chimwezve chizvarwa cheZimbabwe pane imwezve kamba, amai Tendelihle Mpofu vakatsigirawo mashoko aya.
Takangogara hakuna gumbezi, hakuna kana nehembe, vana varongochema. Chikafu chacho chatopiwa izvezvi kubva nezuru, saka zvinhu zvacho zvakangooma.
Mumwewo mudzimai uyo akaramba kudomwa nezita rake akaudza Studio 7 kuti akatizirawo panzvimbo apa ashaya kwekuenda sezvo akange asingachazivi kuti oita sei neupenyu hwake.
Vakatipisira dzimu, vakatipisira hembe. Takangobuda mumba nehembe dzatanga takapfeka famiri chete ndodzatinori nadzo. Takaenda kupolisi ndokwatizi patakachengetwa izvezvi, hatina kana chokudya, takangogara.
Sangano rinomirira vatyairi vemarori vekuZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Truck Drivers Association, rakatumira nhengo dzaro kumakamba aya kuti dzinoongorora mamiriro ezvinhu uyewo kuti dzione kuti sangano iri ringabatsirewo sei. Mutauriri wenhumwa idzi vaKevin Chwengo vakaudza Studio 7 kuti zvavakaona mumakamba aya zvinorwadza.
Vanhu vari panguva yakaoma, vanhu havana chikafu zvekufuga, havana, vamwe vakapisirwa mbatya dzese, saka zvakatotiomei zvinopisa tsitsi.
VaChikwengo vakati chinangwa chesangano ravo pari zvino ndechekuona kuti ringashanda sei nezvizvarwa izvi.
Vakasanganiswa nyika dzese kune holi yekutanga, then kune imwe yacho ichitu vakawanda zvavo maZimbabweans kune inonzi Tsoro yacho, but still situation yacho ingoripo yakangoomawo. Saka tachikumbira kuti tibatsiranewo navo, tishandewo navo pamwe chete tiwanzirewo nyasha.
Vakakurudzirawo hurumende, masangano akasiyana-siyana pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi kuti vabatsire nepose pavanokwanisa kuti muridzi dzirararamewo upenyu huri nane.
Total yenhamba iri ipapo pane vanhu 93, kembi yekutanga kune 31, then kune h2 kune 60 something. Majority yavo vakapisirwa mbatya, saka tatinochishuwo chekuti kana paine vanokwanisa kuvabatsirawo vamwe. vamwe vanhu vacho vari ipapa vari transport nechikafu chekuti vadyo nguva ino nembatyo dzekuti vakwanise kubatsirikana nekupfeka nemagumbezi nechero.
Mukuru wemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi nezuro vakaramba mashoko ari kupemerwa muzinda wavo ekuti hurumende haina hanya nevanhu vari kutambura vachiti mutevedzeri wavo ari mubishi kushanyira nzvimbo yekukettle home kuti azvionere pamunhu sefodya. Vakaudza Studio 7 kuti muzinda wavo uchaita zvose zvinodiwa pakuyamura mhuri yeZimbabwe iri mumakamba aya kusanganisira vose vanoda kudzoka kumusha. Vakatiwo hapana zvavati vaona kana kunzwa pamusoro pezviri kutenderera pamadande mutande maererano nevanhu vaviri vanonzi vakapondwa mamba kwedza nezuro apo vainge vadzokera munzvimbo yeMandela kuti vanotora midziyo yavo. Kunyange mapurisa achiti kune vanhu vashoma vakashaya mhirizhonga iyi kubva zvayakatanga, vanhu vakawanda vekunze vanoti manyepo. Kune vanhu vave kupfuura mazana vakasungwa panguva yemhirizhonga iyi vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga, kupamba, kuba, pisa kana kwadza zvitoro nemidziyo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wechikwata chevapanduki vari kurwisa muSudan, Riek Machar, asvika muJuba kunaurano nemutungamiri wenyika iyi dzakanangana nekutsvaga nzira dzekusimbisa chibvumirano cherunyararo. Mapurisa emuHong Kong anoti asunga vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe mumazuva matatu adarika ekuratidzira, zvasiya uwandu hwevanhu vasungwa hwadarika chiuru nemazana matatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba dzavo kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri, sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa manyoka kubasa kwavo, uye vari kukurudzira vabereki kuti vakaona mwana mucheche akuita manyoka aya vanofanirwa kukurumidza kumuendesa kuchipatara.
Mukaona nhova yemwana yakwira mukati zvotadza kuti akuita dehydration. Mukaona maziso akwira mukati akuita dehydration. Mukaona skin yake yakuita inonzi reduced skin tag ichiita kunge kuunyana kutadza kuti mwana akuita dehydration. Tinokurudzira kuti kurumbidzai kumhanya mwana kuchipatara, asi muchienda naye kuchipatara endai muchiyamwisa mwana.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vave kuitira tsvina musango nepamusana pekushaya mvura muzvimbuzi zvemumba zvinova zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera zvirwere zvemanyoka.
Tukusanga nemadambudziko kuti nenyaya yekuti mvura iri kushomeka isiri mumadhorobha munomu, flushing system inenge isiri kushanda, saka kuti vanhu varamba vachitora tsvina mutoilet muchemba yemumba makunhuhwa tsvina iri kuungana. Vamwe toona vabereki vanenge vakukurudzira kuti vanaendai munotora tsvina mudondo, zvinhu zvatisingakurudziri izvozvo. Kozi faninga munomu mumadhorobha tsvina ikaitwa mudondo, chances aichazongosekuleta itenderera infection inenge iri mutsvina muya maya inozodzoka futi mumvura yekunwa. Vanoramba chita mainfections chinaitwa matoilets ekozi ikaitwa mudondo, panonaya mvura mainfections esari mutsvina meame anokukurudza kupinda mumadhamu kana kupinda mumatsime mune mvura yatichazoona zvakare.
Kanzuro yeHarare iri kukurudzira vagari vemuguta kuti vafashaidze mvura yokunwa kana kuirapa nemishonga inowanikwa kumakiriniki ekanzuro zviri pachena kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chemanyoka. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyange hazvo vasina huwandu hwevanhu vari kurapwa manyoka mumakiriniki ese ekanzuro yeHarare, vanhu vakawanda vari kunzi vari kuuya kumakiriniki nedambudziko remanyoka iwaya. Vachideme vanoti nyika haina kuwana mvura yakawanda mwaka wapfuura, nokudaro vanhu vave kuchera mvura mumatsime ane mvura ine tsvina.
Zvirwere zvemudumbu zvinosanganisira manyoka zvirimo muHarare mazuva ano zviri kukonzereswa nekushomeka kwemvura. Muharare hamuna mvura yakakwana, kune drought gurusa, gore rakapera hakuna kunaya mvura, saka achikukwanisa kugadzira mvura inokwanirana nevanhu vanogara muHarare.
Vachidemi vanoti mvura yese ngaifashaidzwe kana kuiswa mishonga inouraya hutachiwana hwemumvura isati yanuya kana kubikisa zvokudya.
Ndiyo honzeri yezvirwere zvemudumbu zviriko, kuti vanhu vakuwana mvura muzvifukufuku vamwe kune nzvimbo dzavo dzavanogara. Kanzuri iri kukurudzira kuti munhu mvura yese yaanenge achishandisa kuti anga achinwa, achidya, achibikisa ngaaiboile. Apedza kuiboila, kumakirinika ose ekanzuru kune matablets ariko ati kuti endai munotora pajekerere mutwite mvura yenyu zvakanaka.
Asi vachidemi vari kukurudzira munhu wese anenge abatwa nemanyoka kuti aende kumakiriniki ekanzuru ese zvavo, kuitira kuti anorapwa pachena nekukurumidza. Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare ine chirongwa chokutenga matangi 20 achaiswa mvura ichaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare dziri kunyanya kushaya mvura yakachena. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, uye vari nhengo yesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti vagari vemuguta ngavaomesewo nyama sezvinoitwa kumaruwa, sezvo mafiriji asiri kushanda nemazvo nekuda kwemagetsi ari kudzimwa dzimwa. Dr. Matara vanoti chikafu chisina kutonhoreswa zvakanaka chinobatira zvirwere zvakawanda zvinokonzera kuti vanhu varware nemanyoka kana kurwadza zvakaitisisa nemudumbu. Dr. Matara vanoti nyama yehuku, yemombe kana yenguruve isina kubikwa zvakanaka kana zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuchengetedzwa zvakanaka mumafiriji zvinorwarisa mudumbu.
Mainly chikafu chese chinongobikwa, asi kunyanya-nyanya chikafu chinenge chine protein yakaita senyama chinokurumbisa kushata. So nyama idzodzo, any type of meat kana isina kubikwa zvakanaka or isina kuitwa storage yakanaka inokwanisa kungokonzeresa kuti munhu aite food poisoning. But any chikafu chese chinobikwa chinogona kukonzeresa food poisoning.
Tsvagurudzo yakaitwa nekanzuro yeHarare yakaburitsa humbowo hwekuti manyoka aya haasi ekorera kana kuti typhoid muvanhu 50 vakaongororwa kumakiriniki ekanzuro ekuGlenview, Glenora neBudiriro. Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rehutano, Dr. Posha Manangazira, kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara zvehurumende maererano nezvirwere zvemanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Munhau dzemitambo. Vateveri wemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda shanduko matambiro echikwata chavo chenhabvu chemawarriors apo chiri kupinda munhandare neSomalia mangwana mumutambo we-2022 World Cup mushure mekushoresa zita renyika kwenguva yakareba. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakanyadzisa kuma-2019 Africa Cup of Nations apo chakadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo, ndokuisira zvekare zita renyika mumadhaka apo chakarohwa 1-0 neSomalia, iyo iri pasi pasi muurongwa hwenhabvu pasi rese hwesangano reFIFA mumutambo wavo we-2022 World Cup. Izvi zvakapa Somalia kukunda kwayo kwekutanga mumitambo 31 chete mushure mekurohwa mumitambo 19 nekuita mangange mumitambo 13 kubvira muna 1984 apo Somalia yacho yakatanga kutamba nedzimwe nyika. Izvi hazvisi kufadza vateveri vechikwata ichi kusanganisira vaOliver Musongoro, avo vanoti maWarriors anofanira kusandura maitiro avo apo vari kusangana zvekare neSomalia, asi iko zvino kwete kuJibuti asi muNational Sports Stadium.
Ndinoda kuti vagadzirise mamistakes avo setimu yavakambotamba nayo kuti vamboti bviso vemusodzi yati kuchemawo kutoti tatakabhejawo sevanhu vemanupeja mabhora katakatodyiwawo mari yatatakaisira paZimbabwe. Tikumbura kuti vagadzirisewo vapati hwinoo.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa kubaba Field Stadium kubulawa nezuro. Asi kozvino wave National Sports Stadium mangwana zvichitevera chikumbiro cheSomalia kuti yave isingakwanise kusvika muZimbabwe paine nguva nemhaka yemafambiro edzindege. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWilliam Mahoko vanoti vari kutya kuti maWarriors angangorohwa zvekare sezvo vasisina chivimbo nechikwata ichi kubvira pachakadzoka kubva kumafinari e2019 Africa Cup of Nations ayo akaitirwa kuEgypt. Asi muteveri wechikwata cheHarare City vaMaka B Makamure vanoti havasikona Zimbabwe ichinetseka kurova Somalia vachitiwo maWarriors achakanda zvibodzwa zvitatu.
Zimbabwe vakomana vachaita pressure vachatamba vari 3-1. Zvive zvakanaka kuti kana 3-1 atikachwechi game ratakadi tanguruzwa asi tinotarisa kuti mai Zimbabwe inohwina.
Mumwe muteveri wemaWarriors muzvare Tendekai Musabayana vanoti semaonero avo maWarriors ari kurakasha Somalia nekuenderera mberi nema kwikwi aya.
Izvozvo kurohwa neSomalia 1-0 zvaitova nhoroondwe chatatasana chezvo ndechekuti tiri kutozoirova nezvibodza zvakawandisa tobva tanyatsopfuurira mberi zvakanaka.
Murayiridzi wemaWarriors Joy Antifas achiedza mutambi Ovidi Karuru kuwedzera pavatambi vaakaenda navo kuJibuti aine tarisiro yekuti Karuru achakwanisa kusandura mafambiro ezvinhu. Zimbabwe ikakunda mumutambo uyu inobudirira kupinda munguwani yemubatanidzwa yemumagungano ezvikwata zvicharwira nzvimbo shanu dzekumirira Africa kuma2022 World Cup. Zimbabwe haina kukwanisa kutamba makundano e2018 World Cup mushure mekudzingwa mumakwikwi aya neveFIFA mushure mekunge ZIFA yatadza kubhadhara. Haibove murayiridzi wemaWarriors Valinos uyo akaendesa nyaya yake kusangano rinotungamira nhabvu pasi rese iri. Zvichakadaro chikwata cheFC Platinum chadzokera pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Heritage 2-0 mumutambo waifarira kuve wakatambwa kare asi ukambomiswa nekuti FC Platinum yaitamba mumakwikwi eCup Champions League. Izvi zvapinza FC Platinum mapoints 33 nemapfumbamwe yakaenzana mapoints neZPC Kariba. Asi mapure Platinum Boys aenda pamusoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa. Asi Black Rhinos iyo yakarova Triangle 2-1 mumutambo waive wakasarirawo zvekare yaramba iri pachinzvimbo chechishanu pasi peFC Platinum, ZPC Kariba, Chicken Inn neCapes United. Chicken Inn nemakepekepe dzine mapoints 33 nemasere. Rhinos yakasiwa nemapoints 2 chete neFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveurongwa hwekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe udzoswe kumusha uye kusajekeswa kwekuti vacharadzikwa kupi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yadi apera rikaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mhuri yevaimbwa yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ichitungamirwa nemuteudzero wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi yasimuka nhasi mangwanani yakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu. zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga yekusouth africa zvochema-chema kuti hazvisi kubatsirwa nemuzinda wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.